ito wali kuti mai alena johani wari kuuya musi 18 kusvika musi 28 vanenge vari muzimbabwe havasi kuuya voga vari kuuya after invitation vakainvitwa so kuti uyai kuzodiremeka saka it means kuti hurumende haina chairi kuvanza chavari kufambira vari kuda kutanga vaona kuti nyika yedu iyi yakambomira sei pane kupfundikidzana here kurimo kana kutyorwa kukodzero dzevanhu kana kuti kune kushandiswa kwechisimba kwakaomarara nemapurisa here kana kuti nemauto kana nevaya vanonzi vesecurity sector vanosanganisa vaongorori vaferefeti mapurisa mauto nevemajeri
rwendo rwavo tiri kunzwa kuti rwakanangana nekuona kuti zvirango zvinonzi nezimbabwe zvakatemerwa nyika zviri kubata sei vanhu zvinozopinda papi panyaya dzese dzamurikutaura idzi kusangana navo nemapurisa nezvimwe zvakadaro zvinei nenyaya yezvirango
nekuti zvirango zviri kutemerwa nenyaya yekunzi zimbabwe haisi kubata human rights zvakanaka saka human rights inoonekwa pabatirwo emunhu nemapurisa kana kuti nemauto kana munhu achinge atyorerwa kodzero yangu hurumende haityore yoga tinotyoresa kana kuti the first point of call panyaya yemahuman rights issues mapurisa ndo first point of call the second point of call ndo kunoziviswa munhu achinge asungwa anobatwa semunhu here akabatwa sei saka vari kuti tiri kumbunyikidzwa havasi kuti vamunangagwa vari kuuya chivarambidzi vari kuti vamunangagwa vari kutuma mapurisa avo
tinonzwa nyika dzakatemera zvirango vanhu vari muzimbabwe dzinoramba kuti hadzina kutemera hurumende dzakatemera vanhuwo zvavo kana kuti vanhu vari muhurumende nemamwe makambani anochidzaya nehurumende kana muchiti imi zvirango zvakapiwa zimbabwe muri kurevei
nyika idzi kungotaurawo hadzi zendiro rakutadai chokwadi ndechekuti kana ukapa masanctions ukatemera zvirango kuna baba wemba zvatoreva kuti mbabwe hamuchina chikafu hamuchatyiwa zvirango zvakatemerwa havanoti maindividuals hachisi chokwadi kana vachiti individual baba havasi kungoreva munhu je vanoreva kana kambani yemunhu iyoyo ukatemera zvirango kukambani yevemabhizinesi emuzimbabwe vachasafa haasi munhu vaatemera zvezvirango achasafa vanhu vanosenza mukambani yemhuri dzavo
tiri kunzwa muri kutaura imi kuti hurumende yezimbabwe yakakoka nhume iyoyi yeunited nations asi maziro atinoita kaunited nations ndo inokumbira kunyika kuti tida kuuya yopiwa mvumo
kana vakumbira kuuya ndobva ndakupa mvumo ndakukoka